Takatanga organization, yatinoti NGO, non-for-profit organization, inenziyo Phumulani, Minnesota African Women Against Violence. Andakaipasi tena kuti ndokwandaka itangira ku Minnesota asi chirongwa chedu chinobatsira madzimai pasi rose. Saka pa 16 days of activism tinokurudzira madzimai vakambosangana nemhirizhonga kuti vaoneke vari kusheya nyaya dzavo nemamwe madzimai vaone vari kuzvisimbisa vachitaurawo zvakaitwa kwavari nemabudiro avakaita. Uyezve tange tine zvimwe zvirongwa zvevana vechidiki mayouth kudzidzisa vana vedu vechidiki vakomana kuti vanobata seiwo vamwe vavo vechidiki madzimai kubvira vachiri vana. Tange zvakare kuhosama maconference niya ya COVID-19 hatisi kusangana zvedu pauzima asi tinenge tine zvirongwa zvatinoita online izvo tichange tiri kushera dzinowanikwa ini paFacebook asara ngu ichinzi Comfort Dondo. Mukatarisa paFacebook munondiwana and munoona pane zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika ipapo.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano renyu iri?
Ndakawirwa nedambudziko iroriwo muwanana yandanga ndiri kuno kuAmerica. Ndakange ndakaroorwa nemuAmerican asi zvakangoitikawo kuti semadzimai akawanda paunobata pamuviri pekutanga panowanzoitika kakushamisika kakukatyamadya kanoitika pamunhurume kunyange makaroorana. Ndakatozodzidzawo ndikaona kuti vakadzi paunobata pamuviri ndo panonyanya kuwanda abuse nekuti munhu wemurume anenge ariwo mushoko ino mwana wekutanga zvikasabatsirwa munhu akasavana vakasavana rubatsiro kubva kuna kumadzitete kana kushamwari anogona kupedzisira paitika mhirizhonga. Saka ini ndakasangana neyo mhirizhonga, ndasangana nayo ndakava nekushungurudzwa kwakanyanya ndichishingirira mwana wangu. Asi pandaienda through iro dambudziko irori ndakasangana nemaorganizations akasiyana-siyana asi kuno kwandiri kugara kuno ariko asi akange asingamiti macultural needs angu semunhu mwechikadzi akazvarirwa kuAfrica. Mazhinji acho aicater for vachena vemunomu kana vatema vemuno. Saka ndopandakabva ndaona kuti regai nditangewo bato rangu rinoita se rinobatsirawo madzimai ekwedu. Saka ndomatangiro atakaita kubvira 2015 up to now tichiri kungoshanda nemadzimai akazvarirwa kuAfrica.
Tinoona zvakare makawanikwa muchinyora bhuku. Bhuku iri rinonzi chii uye rinobatsira sei madzimai ari kutarisana iwo nemhirizhonga? Makawanikwawo muchimbopinda mumhirizhonga here?
Ndakanyora bhuku rangu. Bhuku rinonzi Facing the Giants. Facing the Giants rinotaura nemhirizhonga yandakasangana nayo asi handingotaure nezvemhirizhonga yandakasangana nayo. Ndinotanga kutarisawo kuti kubvira ndiri mwana mudiki mararamiro ataita ndakakura sei zvii zvimwe zvinhu zvakazondikonzeresa kuti ndipedzisire ndasvika mudambudziko rakadai. Saka ndinotaura zvinhu zvinosanganisira trauma yatinoti childhood trauma zvimwe zvinhu zvinoitika makuriro edu zvimwe zvachona zvinoitwa nekuda kwetradition culture ndinozvibata izvozvo mubhuku rangu. Ndotarisawo pandanga ndave kuAmerica kubatsirika kwandakazoita nezvimwe zvo zvandakaita kuti ndibude mune iro yanoti vicious cycle yeabuse. Saka ndinonyora nyaya dzeupenyu hwangu ndosanganisa nyaya dzemamwe madzimai andashanda nawo asi andonyaufarira panyaya rebhuku randakanyora iri nechekuti rinopa matools rinopa zvinobatika zvinogona kubatsira madzimai. Tine rinoti journal kumashure kwebhuku ndakarinyorera kuti ndibatsire madzimai kwete zvokuti kana zvokuti profit kunokumeka mari. Aiwa ndorangoti madzimai akawanda kunyanya madzimai ekuZimbabwe vakwanise kuonawo bhuki irori vagobatsirikana semabatsirikano andakaita inini.
Vanenge vari kutarisana nemhirizhonga panguva ino apo pari kurangarirwa nyaya yemhirizhonga yegender based violence munovakurudzira kuti vaite sei uyezve munobatika kupi?
Ini ndinokurudzira madzimai kuti always reach out. Tsvaga munhu anotaura naye waunotrusta. Ini ndakasununguka chaizvo. Vanokwanisa kundibata paFacebook. Tsarangu it's Comfort Dondo. Mukatsvaga Comfort Dondo paFacebook munondiwana.